Munoona nyaya yekuti vanhu vafundiswe kuti nyaya dzekuvhota dzakamira sei inyaya huru kwazvo, nekuti vanhu vanokwanisa chete kuti vaite zvine musoro vagone kushandisa kodzero dzavo kana vachinge vaziya kuti kodzero dzavo dzakamira sei uye kuti zvinofanira kufambiswa sei. Iko zvino tinaya vanoti biometric voter registration yakaitwa iyi, kwozoita kuvhota kuchada kuuya uko. Vanhu havatozivi kuti zvinofanira kufamba sei, kuti zvichafamba sei musi zvasiyana here nezvavaimboita kare, kana kuti zvinyowani, kana kuti zvakangoramba iri ngoma ndiyo ndiyo. Saka muona ndadaika, tiri kureva kuti vanhu vanofanira kufundiswa. Zeka haisi kufundisa vanhu, haisati yatanga kutombofundisa vanhu nezvemaelection. Izvi zvinonzi inhimbeka, vanhu ngavabatane. Hapana chinoita kuti zeki irambidze vamwe vane chido chekuti vafundise vanhu. Ko pane chakaipa here? Handifungi kuti pane munhu angafundise vanhu achiedza kuti akanganise mafungiro evanhu kana kukanganisa vanhu mazivira avangaite kuvhota. Vanhu vese vari kuzviita nechido. Tinoona kuti Veritas vane nyaya, inyaya yakasimba, inyaya yekuti kana vematare vachinge vakanyatsotariswa zvakatsarukana, vanofanira kubvumidza vanhu veruzhinji kuti vange vaine simba rekuti kana kodzero yekuti vafundisane vachibatsirana nenyaya dzemaelection.
Asi kana tichitaurawo negurukota rehurumende rinoona nezvemitemo, vazihambi zihamba vari kutiwo aiwa kana dziri sarudzo hazvingangoitaka kuti nyangwe vekunze vauye kuzopindira vachisa mari yekuti vanhu vadzidziswe nezvesarudzo, vachitiko ivo vanodei pahuku yemweni.
Handifunge kuti vanhu vekunze pane pavanozombofa vakauya muZimbabwe voti vanoda kufundisa vanhu nyaya yekuvhota, nekuti simba racho iroro kana ruzivo rwacho havana. Chinenge chiripo ndechekuti vanenge vachitoshanda nevana veZimbabwe vanenge vachichido chekuti vafundisane nevamwe. Handioni paine zvakaipa. Ivo kutaura kwatiri kuita kubumbiro redu remutemo chairo kuti ringe riripo, rakabatsirwa nemhuri dzakawanda dzenyika dzaiuya through inonzi United Nations Development Program, inova vanhu vakawanda vanobva kunyika zhinji dzakasiyana-siyana. Izvozvi kudai so kubvunza ivo vezeki vanobatsirwa nevanhu vekune nyika dzakasiyana-siyana kuitira kuti mapurogiramu avo afambe zvakanaka. Yangori kungotaurawo zvako kuri kuitwa kuti aiwa tiri vamwe vanhu vanouya kuzotibatsira, tagara tinobatsirwa kana hondo iri chaiyo ichimurenge takabatsirwa nevamwe. Handione pane chakaipai, nekuti kana paine vane chido chekubatsirana nevana veZimbabwe zvakaipei kuti vanhu vabatsirane kuti vafunde vazive kuti zvinofamba sei panyaya dzesarudzo.